zvirombo zvaro South Africa zviri kupinda musarudzo nhasi musi wa 8 May 2019. Pane zvakawanda zvandakaongorora zvandakaona kuti aiwa South Africa inenge yatisamhukei panyaya dzesarudzo idzi. Chekutanga chandoda kutaura nezvacho ndechekuti ukatarisa kuzvibata kwemapato akasiyana siyana vachiedza kutsvetsva vavanotarisira kuti vanga vavhotera zvanga zviine chiremerera. Panga pasina zvatinosimboona kune dzimwe nyika dziri muAfrica zvekunyanya kutukana, zvekunyanya kurovana nezvimwe zvakadaro zvaenda zvichiitwa zviine kuremekedza. Chechipiri ndechekuti panhepfenyuro nemumapepanhau kuSABC chaiko chaiko inova nhepfenyuro yehurumende, Democratic Alliance yaitoita kunge ndiyo bato riri kutonga nekuti yanga ichibuda kakawanda stereki. Papasina zviya zvekuti mapato anopikisa haaende pamhepo, handina kuzviona izvozvo. Chimwe zvechandakaona ndechekuti information yezvesarudzo yanga yakati jekerere zvekuti munhu wese aingobva atoziva kuti anofanira kuitei kunyaya dzekuregista, kunyaya dzekuzonovhota nezvakadaro daro.
Tinoonawo kuti mukutsvagwa kwanga kuchiitwa rutsigiro nemapato akasiyana siyana, vamwe vangu vachishandisawo nyaya dzekuti vemarudzi vekunze ndo vari kukonzera matambudziko akatasana nenyika. Munoona here zvichizoita kuti vavhoti vashandurwe pfungwa?
Kune kwazvichashanda nekuti iyo nyaya iyoyi nyaya yandikati nyaya yanga ichinetsa kuzvirao zvesouth Africa, kunyanyanyanya avo vanogara kwandikati kumarokesheni vanenge vachiti aiwa zvavo zvekunze zvawandisa uye vari kurwidzana nesu panyaya dzemabasa nepanyaya dzezvinopiwa nehurumende zvakaita sezveutano nezvimwe zvakadaro. Saka inyaya inotobatawo kune mamwe mativi, asi handione iri nyaya yekuti ingaite kuti bato riwane sapoti yakawanda sitereki.
Ndeyapi mapato amungati makuru musarudzo idzi?
Mapato matatu andingati makuru, kunoti African National Congress iyo inotungamirwa navaRamaphosa, bato rechipiri Democratic Alliance inotungamirwa navamusi maimai, bato rechitatu Economic Freedom Fighters inotungamirwa navaMalema. Asi ndikuona pachaita makwikwi pakati pebato rechipiri nerechitatu nekuti Economic Freedom Fighters aiwa vakashanda zvikuru mugadziri yesarudzo idzi.